Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 20 chikunguru 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Madhare edzimhosva anhasi achanzwa nyaya yekukodzera kukwikwidza musarudzo kwavasevhi akasikuwere uyezve nyaya yevanhu vanonzi vakanyoresa kukwikwidza nemagwaro enhema. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vanoti havachaenda kumusangano weBRICS kuSouth Africa. Vashandi vehurumende vakatanga kutambira mihoro yavo mitsva nechipiri svondo rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri kuWashington DC. Dare reHigh Court muBulawayo nhasi richapa mutongo waro munyaya yakaunzwa kudare iri nevanhu vanofungidzirwa kuti ndeve ZANU-PF nechinangwa chekuti vamwe vanhu vakabvumirwa kunyoresa kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzeparamende nguva yekunyoresa yapfuura vabiswe. Zimbabwe Electoral Commission inoti mapepa evanhu ava akatambirwa mukati menguva gweta rinomirira umwe vaviri wevari kupomerwa mhosva yekuendesa magwaro ake nguva yapfuura. Mutevedzeri wemutungamiri webato reUnited Zimbabwe Alliance vaFrank Mhlanga vanoti munhu wose zvake ane mvumo yekukwikwidza musarudzo dzenyika. Tabata gweta ravaMhlanga vadzirira mayabhamu kuti tinzwe zvizhinji.
Ini ndiri kumirira vaFrank Mhlanga vanova candidate yeUnited Zimbabwe Alliance kana kuti UZA inotungamirwa naElizabeth Valerio Sibanda. Nyaya iyi ine chokuita neCCC kuda kwekuti inyaya yakaunzwa nevanhu vari kufungirwa kuti vakatumwa neZANU-PF kuti vachallenge kunominatwa kwakaitwa vamwe vakwikwidzi vari kupinda musarudzo muna August watakatarisira uyu. Saka vari kuchallengewa vacho vanosanganisira vaMhlanga nemamwe macandidates ACCC. Ini ndakamirira vaMhlanga veUnited Zimbabwe Alliance nezvikonzero zvataipa pamberi pedare. Saka dare rati richadzoka zvakare zuva ranhasi kuti ritange ragura kuti toendera mberi here nekunzwa mungu wenyaya kana kuti nyaya iyovo yongoperera kwekutanga tisati tapinda pamungu wacho chaivo.
Saka kanganisika apa chii chaizvo vabvamo?
Gakava rataisa rasimudza nyaya dzakati wandei. Chekutanga ndechekuti vanhu vaunza nyaya kudare ava havana kodzero yekuunza nyaya idzi kudare pamusaka pokuti vari kunyuta pamusoro pekunominatwa kwakaitwa macandidates ivo vasiri macandidates zvakare vasiri mapato ane chekuita nesarudzo iyi. Ivo sevanhu vakangomirira kuvhota tangatichizivisa dare kuti donzvo ravo nderekuvhota. Saka vane kodzero yekuvhotera munhu wavanoda kana wavasingade. Kana vachiti vanhu vavari kunyunyuta pamusoro pezvavo ava havana kunominatwa zviri pamutemo, vane sarudzo sevavhoti yekungoregera kuvavhotera. Vovhotera vavanofunga kuti ava ndo vakanominatwa pane zviri pamutemo chaizvo. Saka nekuda kwaizvozvo hazvikodzere kuti vauye kudare vachiti ava ngavabviswe, nekuti vane mumwe mukana wekuti kana zuva resarudzo rasvika vongotaiwa uyu handimudi nekuti haana kuiswa nenzira yandinofarira ini. Chechipiri chatanga tichikakavara nacho ndechekuti dare raunzwa nyaya iri handiro, vaunza nyaya iyi kuHigh Court. Asi nyaya iyi sezvo iine chekuita nesarudzo inofanira kunzwikwa nedare rinoita nyaya dzesarudzo.
Nyaya iyi inokosha zvakadini vabhamu?
Nyaya ine ukoshwa hwakanyanyisa nekuda kwekuti ndiyo inovandunza inyaya ye democracy muZimbabwe ino vandu zanye ku yekuti mumwe nemumwe ane sarudzo yekumira kuti avoterwe pasarudzo zvakare mumwe nemumwe ane kodzero yekusarudza mutungamiri waanoda ndiyo waro ye democracy yatiri kushandisa makore ano saka nyaya yakakosha zvikuru nekuda kwaizvozvo nekuda kwekuti pakashaikwa sarudzo pakashaikwa kodzero yekuti munhu asarudze munhu waanoda pakashaikwa sarudzo yekuti munhu agone kumira kuti avoterwe paanenge achida kumira ipapo tinenge tisina utungamiri wejekerere tinenge tatodzokera kudzvanyirire saka ndo zvakaita kuti nyaya ikoshe zvikuru.
Gweta rinomirira mutevedzeri wemutungamiri webato reUnited Zimbabwe Alliance vaJeremiah Bhamu vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Hofisi yomutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa yakazivisa nezuro kuti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin havachakwanisi kuenda kuSouth Africa kumusangano weBRICS unofanirwa kutanga muSouth Africa mwedzi unouya musi wa22 Nyamavhuvhu. Vanongorora zvematongero enyika vanoti kurega kuenda kumusangano kwavaPutin kuedza kurerutsira mutungamiri weSouth Africa vaRamaphosa avo vange vatarisana nedambudziko rekusunga vaPutin sezvinodiwa nesangano reInternational Criminal Court. Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Riki Mukonza kuti tunze zvizhinji.
Maita inga Zulu, nyaya yaitika pakuti vaPutin havachauya kumusangano weBRICS uchaitwa muSouth Africa mumwedzi uri kutera waAugust. Inyaya yatichitarisira nokuda kwekuti tinoziva kuti vaPutin vakabudisirwa iya inonzi pachirungu warrant of arrest nekuda kwemhosva dzavari kunzi dzavakaita pahondo iri kuitika pakati peRussia neUkraine. Saka nekuda kwemhosva idzodzo vanga vachinzi vakatenderera kunyika dzakasaina pachibvumirano cheinonzi Rome Statute kureva kuti vanosungwa. Saka South Africa inga iri parumana munzombe pakuti dai vaPutin vakauya vakazvasungwa inenge yatyora chibvumirano chayakasaina iyo yega kuICC. Saka kurega kuya kwavo chinhu chatati chitarisira asi tatisingazive kuti zvichaitika nenzira iti asi izvinezvi tiri kuona kuti zvaitika nekuda kwekuti pane court case yakaiswa neveDemocratic Alliance ndo yazokonzerera sakuti nyaya iyi ichibuda pachena kuti havasi kuuya.
Asi katakamboona vaAubashia vachikwanisa kupinda muSouth Africa kunyangwe vanga vachinzi havafaniri kupinda vakazobudamo vachiburitswa nevanochengetedza muSouth Africa zvanga zvisingakwanisike pana vaPutin.
Zvasingakwanisike nekuti tikatarisa panyaya yavaAubashia angari mutungamiri wenyika ndivazuma ende vazuma tinoziva maitiro avo. Avaripo zvinova Ramaphosa vanozama kuzviita munhu anotevedzera mutemo saka dai vazoita saizvozvo zvaiita kuti vasaonekwe zvakanaka kunyanyanya nedzimwe nyika pamusoro pekutevedzera mutemo nekuti chibvumirano ichi chavakasaina vakasaina vega iSouth Africa yakasaina saka kuona nyika yotyora chibvumirano chayakasaina iyo hazvibudi zvakanaka. Saka pana vaPutin handione sekuti South Africa yanga ine mikana yakanyanya yekuti vangaite chino nechoto.
Asi kusavepo kwavo hakukanganisa here musangano weBRICS uyu muzvinafundo?
Kunogona kukanganisa nokuda kwekuti pane chiremerera chinouya nekuda kwekuvapo kwemutungamiri wenyika. Hongu tukuziva kuti vari kutumira gurukota ravo rezvekunze asi hazvifanani nekunge mutungamiri wenyika aripo saka zvinodzikisira chiremerera iro sangano reBRICS kusavapo kwemumwe mutungamiri wenyika yakakosha seRussia. Asi kuvapo kwao zvakare kwanga kuchakonzeresa dambudziko rekuti vanhu vanga vasanyanye vanga vasatarise donzvo reBRICS nezvaunganirwa, vanga vachazongotarisa nyaya yavaputini kuvapo kwavo kuti zvichazofamba sei, ndozvazvichazo nyanyotariswa nevanhu kudarika nyaya yekuti iyo BRICS yacho inombomirirei izvozvi pavasangana vari kusanganirai. Saka ndo maonero andinoita.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo reKim Konza vari parunhare kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Vashandi vehurumende vakatanga kutambira mihoro yavo mitsva nechipiri svondo rino, ichisanganisira mari itsva dzakawedzerwa nehurumende mwedzi uno dzemadhora ekuAmerica makumi mashanu kana kuti US$50 nemamwe madhora ekuAmerica zana ayo anopiwa ari mumadhora emunyika achienderana nemutengo wedhora rekuAmerica pamusika wehurumende wezvivaro. Munyore mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vaudza Jonga Kandemiri kuti kunyange hazvo vashandi vakatanga kutambira mari idzi havana mufaro nekuti hadzina zvatichatenga pachitariswa kukwira kwemitengo yezvinhu.
Ichokwadi kuti vashandi vatanga kutambira mari dzakawedzerwa zvino sanganisira $50 ya kuAmerica iyo inobhadharwa ichitanga mumwedzi waJune, kureva kuti vashandi vanga vachiwana $250 mari yekuAmerica. Iko zvino vava kuzowana mari ingangoita $350. Nemari yamara TGS iyoyo yakawedzerwa, zvese zviri kutanga kubhadharwa mwedzi uno, uye kune vashandi vatotanga kuwana mari iyoyo, uye vazvikuru vari mumauto nevari kumapurisa ndo vanowanza kutanga kukora ndo vati vawana mari idzodzo.
Tichiona mari dzakawedzerwa nehurumende nedzanga dzichidiwa nevashandi hazvisi kuringana, vashandi vakatambira sei mari dzawedzerwa idzi?
Zvisinei, nokuti vashandi vawana mari iyi hatingagoni kuti vashandi vari kupembera. Zvatingagona kungotaura ndezvekuti zvangodzimurawo nyota yanga ina vashandi zvishoma shoma maererano nekuti mwedzi yapera iyi yanga yakaomera vashandi. Saka kamari kako kanogona kumbotibatsirei kuti vambosunda-sunda, asi chokwadi ndechekuti vashandi vari kungoti mari haina kukwana. Mari haisati yasvika pachinhano chokuti ienderane nemitengo. Mitengo ichiri kure nemari iri kuwana vashandi. Saka izvozvo idonzvo ratinotongova naro. Ndosaka waro takati isusu kumushandirwi chimbobhadharai ipapo chero tisina kunyorerana chibvumirano. Mushure mokunge tanzwa kuchema kwaiita vashandi kuti zvino kana mukadhi vasatipa ipapo tigotangira papi. Saka pane nyaya ichiripo yokuti tinofanira kuita nhaurirano dzeNGNC.
Muri kutarisira kuti nhaurirano dzichasimudzirwa riini idzi?
Zvinhu zvinorema kuti tizive kuti nhaurirano idzi dzichaitwa riini. Tingadai takatodziita kana kuti svondo rapera, kana kuti tingadai tatonzwa svondo rino kuti tichaita rimwe ramazuva esvondo rino. Saka isu hatichazivi kuti mushandirwe ari kufungei nekuti tirambe tichitaurirana, asi ndo zvatakanga tabvumirana pamusangano watakapedzisira kuita. Zvisinei zvazvo, tinongotarisira kuti ivo vashandirwe vedu vachava nemuono wokuti zvunhu hazvisati zvagadzikana. Vashandi vachiri kutambura, vachiri kutsvaga kuti vangasvika sei pachinhano chokuti vakwanise kuenda kumabasa kwavo vasingatamburi kuti vawane zvinovabatsira kuti vararame nokuchengeta mhuri dzavo nokurapwa nezvimwe zvose zvakawanda zvinoda mari, zvinongotoratidza kuti kamari katakawanaka hakasati kasvika pakudzimura nyota iripo.
Pane matano amuri kurongo here kutora sevashandi kuitira kuti nyaya dzenhaurirano idzi dzinge dzichikasika kudzoka mudariro?
Handizivi kuti isu sevashandi tingaita sei panguva yatiri ino kuti mushandirwe auye kuzotaurirana nesu.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichitevera mashoko emasangano anorwira kodzero dzevanhu, magweta vemapata anopikisa pamwe neveruzhinji ekuti vari kutyira kuti hurumende inogona kutanga kushandisa mutemo weCriminal Law Codification and Reform Amendment Act kana kuti Patriot Act kumbunyikidza vemapato anopikisa vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevatori venhau, sezvo nyika yatarisana nesarudzo mwedzi unouya. Muzinda wemumiriri weAmerica muZimbabwe wakashora kusainwa kwemutemo uyu. Godwin Manguria anotipa nyaya inotevera.
Muzinda wemumiriri weAmerica muZimbabwe wakashora kusainwa kwemutemo uyu uchiti unotyora kodzero dzevana veZimbabwe pamwe nekukanganisa urongwa hwehurumende hwekugadzirisa ukama nenyika dzakatemera vakuru vayo zvirango. Mutemo uyu wakashorwawo neUnited Nations, African Human Rights Commission, masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze uye gungano reEuropean Union. Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatapadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti vese vari kuchema-chema nemutemo uyu vari kuvhunduka chati kwatara.
Hazvimbonetsi kuona nokuti varoda kuramba vachidanisa masanchemu, varoda kuramba vachisvibisa nyika, varoda kuramba vachituma mashoko manyepo kunyika dzokunze vachinyepera kuti muZimbabwe mune hondo, vachigoka zvirango zvoupfumi kunyika yedu. Ndozvavari kutsvaga nokuti mutemo iwoyo ndozvaunorambisa kuti hatitenderwi kudaro savana venyika yeZimbabwe. Ngatishandei nyika yedu, tidyidzane nedzimwe nyika mune zvakanaka.
Vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaFelix Magalela Mafasivanda vati kusainwa kwemutemo uyu kunoreva kuti vamunangagwa vanoda kuushandisa pasarudzo.
Mutemo uyu vada kuseenzesa kazhinji kumaruva vachisidzira vanhu kuti vakavhota pavasingade vachapondwa nevamwe vanhu. Saka tiri kuyambira vanhu vokwedu kuti kwete hapana anozoziva pavakavhotera nokuti gore rino ndisiri kupembera.
Mitongo inopiwa vanhu vanobatwa nemhosva pasi pemutemo uyu inosanganisira rufu, kugara mujeri kwemakore makumi maviri, kurambidzwa kuvhota kana kutorerwa ugaro citizenship. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Muzinda weZimbabwe muSouth Africa unoti uchabatsira nezvekufambisa kune zvisvara zveZimbabwe zvinoda kuenda kumusha kunovhota munguva yesarudzo dzichaitwa mwedzi unouya kuZimbabwe. Mukuru wehofisi iyi vaAria Firi vanonzi vakaudza vatori venhau kuti vachanangana nevose vane magwaro ekuzvarwa ekuZimbabwe vakanyoresa kusarudzo. Evans Zininga abata sachigaro wesangano reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Svanda kuti pinze maonero avo.
Chokwadi ndechekuti ndofunga zvangove kwave kunakisa kwenyaya kuda kungotaukwa nekuti Zimbabwe yatadza kudzokera kuZimbabwe. Vana veZimbabwe vanga vari muno vakauya nemavheti vanga vane mavheti kupemisi zvokuti hapana rubatsiro kana rwakatouya. Pane vazhinji vanga vachida kudzokera kumusha asi havana kukwanisa kudzokera nokuti havana kukwanisa kupiwa rubatsiro rwacho nehurumende.
Takambonzwa vani mamwedzi yapfuura iyo vachiti vari kutenderera vachinyoresa vanhu vainzi vanoda kubetserwa kuti vadzokere kumusha. Hapana zvakaitika here paya?
Hapana zvakaitika. Ndakatozokurwa noumwe chitori weekend chaiyo atoneseka nekuti ndio paanga tovatsvaga kuti tanetsa kubva Cape Town uko vatravela kuti tiri kutsvaga vanhu vaya vakatibatsira kutinyoresa mazita vachiti ndo vachabatsira kuenda nekuti hatichavawani zvakanzi vabva kumusha kuzobatsira isusu but ikozvino hatichavawani kuti vari kupi. Saka vakatopedzira varara muno muJohannesburg vakutotambudzika nekuti vawane mapepa kukilia moto karu kutivanga ayambu kefei wa kuna kubakara chuti. Hapana zozakabuda, nchakabuda ipako.
Saka izi, zekuti panu kuna kutuwa urongba we kutakura wanu, kutivano vota, vagodzoka kwa South Africa, amuoni chili chunu chino itika ilichi.
Hapana chino itika ilichi. Ino ngorinya ya kazota upana, kuti wanaka sukuwele, wakataura kutivaja takura wanu. Wachibatura ni EFF, wakavaru udawa kutivaza kundu, wawawe ni chavano taura, asi chino zia kuti, hapana chavano kuna kuita. Kuru sawa chisi ya kutu wanuwa jiti wari muno mta ya spore wanu wafinga farinezi wanu pia wako duku jita yungu
Dutari so wakuti saka imu omu zizwaru wa zwe Zimbabwe omu mamuru kugara omu pane ereva muru kunzwao vachita uranyaya kuti vachaita urongwa wavo wekuti vajiendere kuno vota ni kunzoka vega zwao
ya wangu pane wanu wakawanda varuka kuno vota wamu waruka kutu wamu wano kampena wa vachibatira wama kandisa wawo wangu tutakuita nyo wa mwai tutakuita na candidate kwa hongu pane wano wano urungo ukenda kumbabu ningu wa farutu
awo wangewari sachu garo wesanga norino mirira zusaru wa shikunze mu South Africa re African Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Swanda wadipara na reku Johannesburg mu South Africa na Evans Zininga we Studio 7 Tombo tarisa ashiri umapepa na wanasi. Mu Newsday, mtungamiri webata rinopikisa mu South Africa, re Economic Freedom Fighters, va Julius Malema, vanoshora zvikuru, munyori mukuru webato re African National Congress, vafikile Mbalula, mukushora kwavo mtungamiri we Citizens Coalition for Change, Vanelson Chamisa, vachiti vachamisa chidhori chevanhu veku America. Munyusde makare mamwe mapurisa asvisa chichemo chavo kuvakuru vavo vachiti vari kutadziswa kuita basa ravo zvakanaka nevakuru veZANU PF vanopindira pavanenge vachiita basa ravo vachivaudza zvokuita. News 24 yekuSouth Africa inoti nezuro vanhu vapfumbamwe vakakuvara zvakaipisisa mushure mekuputika zvinofungidzirwa kuti igas pasi pomugwagwa unonzi Bree Street na Simons Street muJohannesburg. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Halo, vashamarero Studio 7 mose. Hai, ndiri kuchema nemaZimbabweans vane pfungwa dzisingavandudzike. Vanoda kuti tidzokere kuma trillion bondi, tidzokere futi kuma trillion bondi nema billion bondi nekuda kwehunhu hwava vasvinure maZimbabweans itai hunhu mani maZimbabweans muchiri kusapota zvanhu muchirova maopposition party mune pfungwa dzakaita sei vanhu ivavo marombe.
Ndiri kuward 18 kupikita tarwadziwa pachikoro cheprimary yepamamutse pane chihedmaster chakauyapo chihedmaster icho cheicho zuva nezuva kudzinga vana hachitombooni kuti ikonomi yakamira sei pamwe chinotomboti huyai nemuchibage huyai huyai kana kuti nemabhinzi chechingoona kuti kuda kubika kwavo asi zvatirwadza taikumbirawo hedu kuti kana pane zvimwe zvinokwanisa kuitika handichazivi kuti rabato ripi raakutonga nenzira yakaita seiyoyo.
Hello maswera sei ndinokumbirawo ka kuti mundisendirewo Studio 7 nawo nekuti pari zvino handina pekuzinzwira ende handina pekutotaurira nemi ndine zvandinenge ndichidawo kutaura maererano nemamiriro akaita musangano wedu weCCC asi manje mazuva ano redhiyo yangu yakakwa ende gurupu rangu rakaexpire WhatsApp yacho yakaexpire saka I'm still looking for the link kuti ndigokwanisa kuti ndibatsirike.
Pastudio 7 munotiwo kudii nazvo nokurohwa kwakaitwa mutapi wenhau wedu haane nezvekuvhota arongoitawo basa rake bati akarohwa akarohwe mwini saka muri kuzviona mega kuti zviri kungobuda pachena kuti ZANU PF ndeye violence pasina kuihwiga pasina kuda kuinzi yekuda kuituka ndiye agara ikungonzi asi tarisai muone mutodi akaridza pfuti paipai izvinozvi mutorwe nhamo arohwa asi zano PF chiti no to violence zvinezvi chirevei chimbozvi tsvagaiwo muzvione omi kana murikuzviona Timothy Mount Blessing aitsu
iyo zano PF pachayo kubva kuna munangagwa nemasupporta zvayo inotoziva kuti haimbosvika kuna election yatiri kupinda never it will ever happen ndosaka vakutyisidzira ndosaka vakutanzei kuchaita rerun tozokupondai zvichi manje hakuna rerun this time kana chamisa atongohwina munhu wese murod kutocelebrata hakuna zvekutanzi uda kudzoka muelection chavhota zvine mutsindo zvekuti kana rerun ine haitomboitwi kana rigging of election haiitwi munhu wese enda kumusangano wezanu p f piwa matichet ezanu p f peka but x pana chamisa
pastudio 7 mugoma tanonoka netimu renyu rese marara seikwapo nayakoma tanonoka imbotibvunzirewo zvevamugwadi navaponya ti kuti vanoti kudiko nemukadzi uyoyo wekuti ukamupurisa uyo nekuti kwazi kwaiwasungirei nhengo yezanu p f unoti ndiye anogadzira mutemo wevarwodzavo tokumbira kuti vatipo zvizere panyaya iyo uye vatipe maupdate each and every time uye vatiudze kuti vave papi nenyaya iyo because inyaya iri siriasi ka vanoti kuzanu p f hakuna vanhu vanoita mhirizhonga hakuna vanhu vanokonzeresa so zvaita mukadzi uyo hakusokonzeresa heroko then votipawo futi zvizere pane vanhu ava vari kubva kumozambique avo vekuferelimo vachiya kuzimbabwe kuya kunokamirira zanu p f vachiudza vagari vemuchechi chemumabeyi omu kuti mukavhotera opposition triple c muchafurwa nepfuti kana maoko yako tinga dhizeri redu tinokuzwa kuti zvinotenderwa nemutemo wenyika kuti hurumende yekune imwe nyika ineya kunotaura ichichidzira vagari vemune imwe nyika kuti kwazikai mukavhotera opposition hatikutengeseri dhizeri kana mukauya kutokufurai nepfuti zviri pamutemo here izvozvizvo vanoti kudiko nezvakaita izvizvizvo
tazozviona muzimbabwe mune anhu anotaurisa siye zvenyika yako iri kunetsa iyi pana chekudya vanhu vari kungosungwa vanhu vari kungotambura hapana munhu akagarika muzimbabwe muno waakutaura nezvekuamerica kuamerica iyi that's a first world iyo unotaure chini nhamo dzemuno wapedza here taurira kange nyaya yevanhu vari kusungwa vasina mhosva wotaurira futi ngevanhu vane nzara vasina chekudya handiti zvisiyana nezvekuamerica izvo taura ngezvemuno unoziva chipolitics dzekuamerica ungwarisa kutaurisa munokona kuita hamuna chamunogona iyo zvizvi kutaura kudai iye ari kutaura ngezvekuamerica haana kana kurejista kana kuvhota but ndo ari pamberi kutaura wakarejista here kuvhota 23 august tiri kuvhota iwe unenge uripo herewo hauna kurejista hautomboendi unoramba wakarara musi wachiwo pautaura ngepolitics dzekuamerica siyana nadzo taura ngezvemuzimbabwe munomu zviri kunetsa
pastudio apo mamba sei munenge musingaburisedu maaudio angu gachitauro pamusoro pamufundisawo vabva mukutaura vari mujobek vari kutaura nezvenyaya yavatrump mufundisi madii maconcentratai nezvechechi udzai vanhu nezvamwari mirai zvematongerwo enyika bhozi makomendi ramunoita zvematongerwo enyika munenge maakurasika bhozi takatarisa periodi yavatrump yamuri kukomenda muchiti havana mhaka vatrump vakaita zvinhu zvakaipa panguva yavo zvamakaona imi vaa kunosiya basa kuti vakaitei chaizvo konzeresa kurovana nokufa kwevanhu vatrump kuda kurambira pamasimba saka muchiti avatrump vana mhosva hatinzwisisi toti kuda kuzama kutii kana muchitadza kukomenda nezvematongero nikasiyanai nazvo paridzai shoko ramwari mufundisi nebasa hombe nekuendesa vanhu denga kwete zvana tsvambo mhondi siyanai nazvo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika kune avo vanoda kutumirwa nhau muite zvokunyorera kunhamba iyi kwete kutumira audio muchikumbira nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka hwande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele